Tine dambudziko zveshuwa, tine maMPs akati wandei vasikakwanisi kubuda pachena nekuti vari kutsvagwa kuti vasungwe. Saka maMPs ava havakwanisi kuti tisangane, saka idambudziko ratiinaro. Saka nhasi tichaenda kunoona naspika, ndinotarisira kuti nenguva dza10 past 10 tichaonana naspika, nekuti takasangana naspika last week musi wechina. Akatipa vimbiso yekuti iye uchanoonana nevakuru vake, zenaonana nevakuru nedambudziko kutaura kuti akariita, then tozwisisana kuti toita sei kuenda mberi. Uyezve kuti achataura kuti maMP vamiri vezviri kuitika, maMP vakwanisa kushanda basa ravo vakasununguka. Saka tichaenda unomuona tozwa kuti unoita sei.
Kana muchiti vari kunotaura nevakuru vavo, muri kutaura mutungamiri wenyika here apa?
Ndiye umwe wacho wanotaura naye, sokuona kwandiri kuita ndinoona kuti ndiye munhu waanotaura naye.
Pane
ndiri kutarisira kuti kutaura kwaachaita nekutaura nematauriro atakaita naspika netsamba yatakanyora kuna spika, tinotarisira kuti panofanira kubva mhinduro, nekuti vanofanira kunge vakatotaurirana.
Tsamba yamakavapa yaiti kudii?
Tsamba yatakavapa, tanga tichipa dambudziko riri kuonana nemaMPs MDC nyika yese, kuvhiringidzwa kwari kuitwa, kupfanyirwa dzimba dzavo, kurohwa kwehama dzavo, kumhanyirirwa kubva mudzimba, vamwe vedu vachisungwa vakaita saonarebo Chibaya, Honorable Settlement Chikwinya, Honorable Chimina na Honorable Mpakuni Lloyd, vachisungwa vachinyimwa bail nekushupika kwavari kuita vari mumasels, vasikabvumirwi kuti vaone hama dzavo, vachinzi vanokwanisa kuona hama dzavo kamwe pavhiki. Apa tiine shuwo yekuti maMP vasenzere nyika, saka ndodambudziko rine ranga riri mutsamba ino.
Tiri kunzwawo kuti pane vamwe vane chitsama vari kutsvagwa, ndianani ava uye zviri kufamba sei?
MP varipo vari kutsvagwa zveshuwa varipo. Chinhu chiri kutinetsa semusangano, uye zvechinhu chiri kutinetsa sachief whip weparliament, nekuti zvinhu zvakaoma. Vanhu vari kutsvagwa chinechekutanga mutungamiriri wedu weparliament Honorable Tavita Kumalo, then kwoita mubati wehomwe wemusangano Honorable Charlton Wende, then kwoita mubati wehomwe wemayodhi wenyika yeZimbabwe Honorable Kureva, then kwoita chairman wemayodhi weZimbabwe Honorable Epson Chitsiwa, kwoita Honorable Godwin Stole unowa chairman wemayuti kuchitungwiza, kwoita umwe uri kutsvagwa ndina Honorable Joanna Mamombe vano vari kutsvagwa, tozoita tina Honorable Prince Madueko Sivanda vari kutsvagwa. MPs vari kutsvagwa vane chitsama, zvinhu zviri kutivhiringidza. Tina Honorable Hamauswa vari kutsvagwa, tozouya tina Honorable wedu Caston Mateo anga ari kutsvagwa. Ndovamwe vaMPs vari kutsvagwa vatisingazivi kuti mhosva dzavo ndedzei, nekuti havasiwo vanhu vakaronga demonstration, havasiwo vanhu vanga vari mudemonstration, havasiwo vanhu vakaparadza zvinhu, asi kuti vatungamiriri chete maMPs vanomirira maconstituents.
Asi nemamiriro akaita zvinhu zvichabatsira here kuti murambe muri mudare reparamende?
Isusu chinhu chekutanga tisati tatarisa kuti zvinobatsira kuti tinge tiri mudare reparamende ndechekuti, kuti tive kuparamende hatina kuvhoterwa nezanupf. Kuti tinge tiri kuparliament takavhoterwa nevanhu, vanhu ava vakatipa chisungo chekuti tinge tichivamiririra. Ende zvinokosha kuoma kana kurwadza kana kufa kana kupona kuti tinge tichimirira vanhu. Hatikwanisi kuti susu tirase chisungo chetakaita nevanhu chekuti tinge tichivamirira. Ende isusu semusangano weMTC Alliance ndo imwe yenzvimbo yedu munyika munomu yeZimbabwe yetinokwanisa kutaura tichimirira vanhu muZimbabwe nepasi rese.